Nyaya yecoronavirus parizvino muno munyika yedu muAmerica yatekeshera zvikuru, yasvika kumastates a20 akonfirma kuti vanayo. Asi zvichienzaniswa nedzimwe nyika, manhamba atiinawo achiri mashoma zvikuru. Tine vanhu vanoraudzira mazana maviri, just above 200 cases dzatava nadzo muno muAmerica. Asi tinofungidzira kuti uwandu hwevanhu vane utachiona uye vari kutofamba vachitapurira vamwe hwakawanda kuzvinogona kupetwa kana kaviri, nekuti vanhu vazhinji havana kutestwa. Kuti tizviise into perspective, kusvika pari nhasi vanhu vativatestwa vari pasi pe2000 muno muAmerica, nenyaya yekuti matesting standards anga asati anyatsokupararira kubva kuCDC achiendeswa kumastates nemalocal authorities namachiremba akazvimirira ega matesting standards, uye matesting kits hatinaye akakwana. Saka tingati pari zvino tichiri mustage yediscovery yokuti titsvage kuti titsvagurudze kuona kuti vanhu vangava vane utachiona vakawanda sei.
Chirwere ichi chiri kuvhiringa sei zveupfumi neavo vemabhizimisi?
Tikatarisawo kune zveupfumi, chirwere ichi chiri kuita kuti vepamusika vemari vave nekudengedeka nekutyira kuti bhizinesi muno muAmerica harichafambe zvakanaka, izvo zvaakuafekta upfumi hwenyika. Tikatarisa semuenzaniso zuva ranhasi, matrading stocks ese ari matatu nhasi tikaabatanidza adzikira pautengeswa hwemari ne3%. Kureva kuti effect inotoita maraptures achaafektawo global economy yese. Izvozvo zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti deta kurumidza kuzvigadzirisa.
Iyo hurumende iri kuita zvakakwana here kuti idzivirire kufararira kwechirwere ichi?
Iye nhasi Senate yemuno muAmerica yatora bhiri rakabva kudare repasi reCongress, yapasawo $8.2 billion ichanzi ishandiswe kurwisana nechirwere ichi. Yatamirira kuti president vaTrump vaise runyoro rwavo kana kuti vaite assent to the bill, roitwa mutemo poiswa mari iyo yokuti ibatsire kubatsira kugadzira makits anodiwa ekutesta, kubatsira kugadzira hembe kana kuti zvipfeko zvekudzivirira vanoshanda mubazi reutano vanosangana nevarwere ava, kuti kubatsirawo vana mazvikokota vanoongorora maresearchers kuti pagadzirwe nhomba kana kuti vaccination nemumwe mushonga inogona kuzobatsira kuti chirwere ichi chive contained, chisarambe chichipararira.